for the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakaziisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikana nezvacho zvavari kunzi vakaita. Tazvitarisa pamutemo weZimbabwe zvino zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa, naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachiniswa pamberi pedare.
Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMGC Alliance Job Scholar chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza vanotadzwa kutaura pamusangano wangu wakarongwa kuitwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155, kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika pazviuru zvitanhatu nemakumi manomwe kana kuti 6070. Bazi iri rakati vanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vasvika pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 4950, izvo zvakasiya vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 965 vari ivo vachine chirwere ichi munyika yose. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvinomwe kana kuti 23,877,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana masere negumi nezvisere kana kuti 818,000. America ndiyo nyika ine vanhu vabatwa nechirwere ichi zvakanyanya, iine vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 5,920,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,000. Hurumende nhasi yapikisa chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scholar chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira kuti munyika muratidzirwe zvine mhirizhonga mukati iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vasikala vagarudzo ziyadhuma vati vasikala vane nyaya vanofanira kupindura, vachiti chikumbiro chemagweta avasikala chekuti nyaya iyi iraswe hachina kufanira. Vaziyadhuma vati mashoko akashandiswa navasikala anokurudzira mhirizhonga. Vaudza dare kuti mashoko akashandiswa mumavhidhiyo avanoti vanawo ezvinonzi zvakataurwa navasikala vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati anoratidza kuti vaida kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga zvaizokonzera kusagadzikana munyika. Asi gweta ravasikala vaEric Matinenga vati hurumende yaifanira kubudisa mavhidhiyo aya pachena ivo pamwe chete nemutongi wavo nawo, kwete kuti hurumende inoviga umbo hunofanira kunge huri pamberi pedare. VaMatinenga vati kunyange mavhidhiyo aya akaunzwa mudare, zviri mumapepa ekupomera vasikala mhosva hazviratidzi kuti pane mhosva yavakapara, vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira, uye vasikala semunhu anoita zvematongerwo enyika kuita nekurwira kodzero dzevanhu vanobvumidzwa zvakare kutaura zvematongerwo enyika vachizviita zviri pamutemo zvasvitswa kudare navamatinenga zvatsinhirwa nerimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunzi vakaita. Tazvitarisa pamutemo weZimbabwe, zvino zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa, naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachiniswa pamberi pedare.
Mutongi wedare Valanzini Ncuve vati vachatora mutongo wavo panyaya iyi mangwana. Zvichakadai, mudare manga muine nhengo dzezanu ndonga, Zimbabwe People First pamwe nemultiracial Christian Democrats dzanga dzauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vati havasi kufara nekusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vakaita savasikala.
Tinototi zvinhu izvi hazvifani kunge zvitomboitika, tikutaura nezvemakodzero dzavanhu. Kana tikataura nezveconstitution tinotaura vanhu vane kodzero yekutaura zvinenge zvichinetsa munyika. Saka zvinotoshamisika kuti iko zvino hatisiri zvongoti vamatongero enyika, tiri kuona vamatongero enyika ari kusungwa, tiri kuona majournalist ari kuharaswa, tiri kuona iko zvino zvatove zvimwe zvakutoshamisa nemaroya futi otombombanywa ozonzi hake pave apa mazuva ozonzi takusi hapana chajadi yaitwa ese iyo kushungurudza vanhu kusingatombodiwa zvivanoti mezvimoita zvakadaro. Asi tinongotaura hedu kuti ndifunga yave nguva yekungoti vanhu tizive kuti chinhu ichi chinofanira kuti chichipera, asi takungomira hedu kuti makotsi tiona kuti anoita sei. Pachokwadi chiripo ndizvoti hazvina kunaka zviri kuitika.
Nyaya isati yatanga kunzwikwa, rimwe gweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa vamborambidzwa kupinda pamatare nemapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto, asi vazobvumidzwa zvavo mushure mekupopotedzana kwavaita navo. Mamwe mapurisa anga achinetsana namai Mutetwa atataura nawo ati vanga vachizadzisa mutongo wakaturwa nedare wokurambidza amai Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau Hope Chingono mudare pamhosva yaari kupomerwa yakafanana neyavasikala. Amai Mutetwa vazokwanisa kupinda mudare mushure mekunge varatidza mumwe anoshandira pamatare apa ari kujudicial services commission magwaro avo ebasa. Rimwe gweta rine mukurumbira valavhimo Madhuku vashora zvaitwa nemapurisa izvi vachiti mutongo wakaturwa nedare hautadzisa amai Mutetwa kuita basa ravo reugweta.
Zvakashata maningi izvozvo, hazvinei nemutongo wakaitwa namagistrate. Mutongo yaungori wekuti vafamira mudare vachitaura vari mudare vakamirira Hopo panyaya iyoyi yaHopo sezvairi hazvivarambidzi kuita anything. Zvimwe zvese zvingaenderana nekushanda sagweta zvichienderana even panyaya yaHopo leyo, kunyora mapepa, kumhanyamhanya nenyaya yake, like uya kuno kuti vanoda rekodhi yezvakaitika kuti zvese izvozvo ndo vanoramba vari gweta raHopo. Havana kutorerwa ugwe kuti vaite gweta raHopo, vakangorambidzwa kuti vange vakamira mudare nanyaya raHopo pana magistrate iye.
Mamwe masangano emuno neekunze anoita nezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu akaburitsa gwaro achitsoropodza kushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa amai Mutetwa pamwe nemutongo wakaturwa nedare wekuvarambidza kumirira Chingono mudare vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora paFacebook vachitaura nezvenyaya yaChingono iyo nyaya iyi ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook uye peji rakanyorwa zvavari kunzi ndivo vakanyora harisi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutongwa kwemhosva yava Godfrey Kuraone veMDC Alliance pamwe nava Ephraim Mutombeni yekunyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchisi vakumbira mutongi kuti vambomira kwemwedzi nokuti havasati vapiwa mvumo nehofisi yemukuru wevachuchisi kuitira kuti nyaya iyi itange kutongwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Peshedzi Madondo vabvuma chikumbiro chevachuchusi vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vapuwe mvumo nehofisi yavo nekudaro kutonga kwenyaya iyi kuchatanga musi wa24 Gunyana. Gweta ravakuraore navamutombeni vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vambozama kupikisa chikumbiro ichi asi zvakona ng'anga murapwa achida
namukoti tichida kuita trial yakanzela Kuraone yekesi yavo yokutanga inonzi undermining the authority of the president. Saka tava tawirirana nestate kuti nhasi ndokwatinoita trial. So patatauya kuti tiite trial ndopanzi ayo State yet no, atina authority to prosecute. Nekuti pamutemo anotenderwa kuti kese yemhando iyi vapuwe authority to prosecute naprosecutor general. Saka isu taopoza izvo kuti haiwa hazvigoni kuti tivanhu ngavarambe vari parima. Takamirira kuti muwane authority to prosecute. Saka tatichitaura futi kuti Harare hakusi kure kubva musi wa 29 pakasungwa vanhu 29 June kusvika iko zvino vangadai vakawana authority to prosecute. So mutongi wati tidzoke na quarter past 2. Patadzoka na quarter past 2 mutongi watenderana ne state kuti ayo zvaita hazvisiri reasonable. Saka wagranda application yavo yepostponement yemeta kusvika musi wa 24 September for possible trial.
Vamureri vati vachataura navakura one avo vari muchitokisi kuti vatange patsva kuita chimwe chikumbiro chekuti vatonge vachibva kumba. Gweta rekodzero dzevanhu vakoreni maboke vati dare rinofanira kupa musungwa kodzero dzerusungunuko nekukurumidza kumutonga panyaya yake pasina kuramba vachinonoka zvenhando.
Chisiti ane question yepajeni yake kana achinge anzwa mativi ese maviri. But inise gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu rinonyanya kubatikana nechikamu cheSection 69 yeConstitution. Anoanawo mafundamental rights evanhu inotaura nyaya dzekuti munhu anofanira kuwana access to justice uyezve munhu anofanira kutongwa nguva yake iri nokukurumidza.
Vakurawo nevari kupomerwa mhosva yekutuka vamunangagwa apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupco vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonganyika. Vatsigiri veMDC Alliance varwi vekodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau vadzingwa mudare nemutongi wedare uyo asina kupa chikonzero chaaitira izvi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirekita ramba vati havasi kufara nezvaitika mudare nhasi.
Yaripo ndeyekuti chinhu chiri kudikwa chipepa chidoko doko chinangonyorwa nemunhu wekuti chikaswa chero paemail chero pafax chosvika izvizvi zvinenge kungoti zvavo vanenge vasiri vari in control. Hapana tongomirira zvatitaura asi zvatiwirirani navo. Hapana zvinombodakidzwa zvinoshandisa zvinongonyorwa kungoti I have authorized you to prosecute. Munotofambira mberi pana hapana zvarikuita. Enda mimi kuti vachanyora rini we don't know kuti zvoda mumazuva mangani. It's something that can be even done in a day's time. Takasi hatiwirirani navo. It's not fair.
Muchidzidzi wedare vaMalvin Mapoko vaudza are kuti vakura vano vari kupomerwa dzimwe mhosva mbiri yekuvhara mugwagwa vachiratidzira musi wa 31 Chikunguru uye kunyomba mukuru wenyika apo vakaimba parufu. Vakurawo nevanotarisirwa mudare pane dzimwe mhosva idzi musi wa 2 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Shingi Munyeza nasi vavhiringidzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakatadza kutaura pamusangano wekuparura sangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking muchiitiko chashorwa nevanhu vakawanda vapinda mumusangano uyu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dr. Munyeza avanove nhengo yePresidential Advisory Council ndivo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi, asi pange pave kuda kutanga musangano ndopasimuka vamwe vanhu vachiita ruzha vachiti vange vachida mari yavo kubva kuna Dr. Munyeza. Mushure mechinguvana Dr. Munyeza vazobuda mange muchiitirwa musangano ndokubva vaenda vasina kupa mashoko avo. Dr. Munyeza vaudza Studio 7 kuti havazive vanhu vavavhiringidza, asi vakati hazvivatyise sezvo zviri zvinhu zvavange vachitarisira kubvira pavakatanga kutaura pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Vatiwo vange vagara vatorumwa nzeve nevamwe kuti vange vasingazobvumidzwe kutaura nhasi.
Asi hazvindichisidzire kana kutya nazvo nekuti tine utongi hwapanduka hunodzvanyirira kutaura zviri pamadiro zviri pamurau. Vanhu vakasununguka. Ndozvananichitaura ndozvandoziva kuti zvinogona kunga zvichinyongonya kana kurwadza. Chokwadi icho chinogona chichirwadza vamwe vanhu vanoziva kuti vane mhosva yekudzvanyira.
Vati izvi ndozvinoitika kana kodzero dzevanhu dzisingaremekedzwe uye bumburo remutemo wenyika risingatevedzwe. Dr. Munyeza vati vacharamba vachitaura nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvisinei nezvaitika nhasi. Mumwe muzvinabhizimisi misi vanaije uchanakira vashora zvaitika nhasi vachiti Zimbabwe haina kwainosvika kana vanhu vachirambidzwa kupa pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika pamwe nematongerwe ari kuitwa nyika yavo.
Tinoonzwa isusu kuti kwauya vesecurity forces vauya vachivabvisa kuno zvandirwadza. Asi ndinoti handiko kupera kwava Munyeza nekuti pfungwa dzavo tinodzida. Tinoda kunzwa kunzi vari kunyanyofungisisei nezvazvo nenzvimbo dzavanonge vainadzo iko kwapresidendi ikoko. Vari kumbofungei ngative tinopa vanhu mukana kuti vange vaichiita sei vachikwanisa kuzvitaurira pachavo nekuti nhasi ndatya kuti asi pane dzimwe pfungwa dzavainadzo dzanga dzichataurwa pano nekuti tagara tichinzwa zvavanotaura.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vachiti chinangwa chezimbabwe institute for strategic thinking ndechekuti vana vezimbabwe vafunge zvakadzama pamwe nekuisa pfungwa dzavo pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Kusatara kwavaita kuti vauya vachida kuvabvisa vanhu vatinoti vari intolerance zvokuti chiumbwa ichi kana kuti platform iyi yakatageta vanhu vakadaro vane intolerance vasingakwanisi kuda kuzwa pfungwa dzevamwe nekuti vanenge vane zvavanofungwa ndo zvinoitika, hatidi kushorwa, hatidi kubvunzurudzwa. Tinoti iyoyo pfungwa iyoyo haiendesi nyika mberi.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritomboziva kuti vamunyeza vange vane zvavanga vachifanira kuita nhasi. Vati hazvina kunaka kuti wese anenge asangana nedambudziko opomira bato ravo mhosva, vachiti harisi basa rezano PF kuvhara vanhu miromo.
Chandingangoda zvangu kuti vazive vanoita mabasa ose ivavo, naiye chingi munyeze kana achiti zano PF yadaro ngaachizviziva kuti hatina polisi yekuvhara vanhu muromo. Dei tine polisi iyoyo kana nemi vanana mamangunje, naivo vose vanoita zvejournalism vangadai vasina chavachaita muupenyu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zimbabwe Institute for Strategic Thinking yaparurwa nhasi inotungamirwa navatinashe Muzamindo, uye chinangwa chayo chikuru kupanga mazano kuhurumende, mapato ezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira pamwe nekukurudzira nhaurirano pakati pemasangano aya kuitira kuti ashande pamwe mukusumudzira nyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakazvimirira rakaburiswa nenyanzvi pamusoro pedambudziko remoto unogara wakavhiringa Australia rinoratidza kuti munyika iyi munoda kuwandudzwa zvakasimba mabatirwo anoitwa masangano, uye munofanirwa kuvakwa muzinda wavana chipanga mazano unofanirwa kuongorora zvakadzama zvikonzero zvekubvira kwemoto munyika iyi. Dambudziko remoto gore rino rakavhiringa zvakanyanya nyika iyi. Moto unonzi wakapisa gomo reGospers kumaodzanyemba kweSydney unonzi ndiwo moto wakakurisa kuitika munhoroondo yemoto muAustralia, uyu wakapisa mahekita anodarika mazana mashanu ezviuru. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatanga musangano waro weRepublican National Convention nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu wakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaurawo mazuva ose anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vakashoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti haana kubudisa zvakanga zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party wakaitwa svondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iro rakaita musangano waro svondo rapfuura. Nyanzvi inongurura zvematongerwo enyika yakazvimirira vaPromise Sunday vaudza tanonoka wando weStudio 7 kuti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvekubatanidza vanhu.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavanga vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndo vari kugona basi.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa tichitaura nehama neshamwari dzenevavakidzani tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira nebu chaka upomera mosha kune munhu wose ivo vasingatarise zviruitika mu administration yavo zvisakarurama hazviri kukanganisa vanhu vakawanda zvekuti tiri kuona kunge iyo convention yemarepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemademokrasi.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vokuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropodza. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro avari kuita vaTrump.
Avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vapromise Sunday vashitaro vari parunhare vari kusouth Carolina muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nechishanu vakaparura urongwa hwavo hwepagore hwekushandiswa kwemari. Kunyange hazvo, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kutambira urongwa uhu. Vakawanda vanoti panoda kutsvagwa nzira dzinoita kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo, vakawanda vachiti Zimbabwe ikazvipira inokwanisa kubuda mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Vamwe vanoti nyika inenge huku yemurombo inokandira mazai mumuti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvakanaka nezvakaipa pane zvakaparurwa navamangodya.
Chekutanga chakabuda zvakanaka sekuona kwangu inhau yekusustaina the auction system inova danho rakakosha nekuti rinobatsira kuti mitengo yedzikame mukufamba kwenguva. Vamangodya vakaparura chirongwa chekuti makambani anonge achidiposita mari mumabhengi mavo foreign currency yavanokolekta pavanotengesa vabatirwe 20% yeforeign currency iyoyo ichizoenda kunosapota auction system vechizopiwa mari ye 20% iyo yeforeign currency yatorwa neinterbank rate. At a national level zvinobatsira kuti chirongwa cheauction system chibudirire nekuti supply yeforeign currency inonge ichiti one day.
Asi vati avatendirane neurongwa hwekuomisira makambani enharembozha akaita seEconet neNet1 panyaya yemari.
Tikaongorora mumarket umu mune 6 million people vari muinformal sector vane ivava havana mabank eko keshi yavo ndivo vanoshandisa kutenga nekutengesa. Saka kana zvavalimita pa 5000 vatouraya business rema informal traders zvakare. Uyewo zvezvakare kumusha uko hakuna mabank, hakuna maplastic cards. Saka vari mutown dzimwe dzenguva vanokwanisa kuzobudira nenhau yekuswipa, asi kumusha vanhu vakwanisa kuswipa. Saka ipapo tinoda kuti vapaongorore.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanotambira urongwa hwekuomisera makambani enharembozha aya.
Apa zviri kuratidza kuti Reserve Bank iri serious nenyaya yekukondirorana ecocationa natelecationa na one money. Inyaya dzakambopinda mumatare asi izvozvi tiri kuona kuti Reserve Bank iri kuramba yaka simbirira ipapo kuti vakomana yavanga vachikonzeresa muparal market.
Asi vamuponda vachivo zvakakosha kusimudzira nyaya yekurima senzira yekusimbaradza upfumi.
Asi chimwe chinofanira kunge chakuzoitwa chatiri kutarisa kuti Reserve Bank ichaita pamazuva mashoma ari kuteera ndechekuti Reserve Bank ichibatsirana neMinistry of Finance neMinistry of Agriculture vachaisa mameasures anobatsira kuti agricultural season yatakatarisa nayo iwe very productive, nekuti production ndiyo inokwanisa kustabilize nyaya yeinflation.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo urongwa hwakaparurwa navamangudya hwakanaka chose. Asi vaBoroma vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti vanhu vave nechivimbo neurongwa uhu.
Banga guru renyika rakazama neparinogona napo kuti riparure urongwa unoita kuti mitengo yezvinhu munyika isarambe ichikwira. Izvi zvakakosha nekuti tarisa kukwira kwemitengo yezvinhu inova inflation yanga yadarika mazana masere nechidimbu inova 838%. Asi nerimwe urutivi tinotarisira kuti banga guru renyika richachazama neparinogona napo kuti riunze chivimbo mumabatira rinoita mari dzekunze, kuitira kuti ndingangoti pave nekujeka paupfumi hwenyika.
Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemari, magetsi, mvura nezvimwe. Matambudziko aya awedzerwawo nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varairidzi pamwe chete nevadzidzi vanogamuchira mashoko akaburiswa nasangano reWorld Health Organization aya nokurudzira hurumende dzose dzemuAfrica kuti dzivhure zvikoro, asi pachichengetedzwa nzira dzekuti chirwere cheCOVID-19 chisatapurire. Kuti tinzwe zvizere pamusoro pezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Kuvhurwa kwezvikoro hakuna kuipa. Nyangwe World Health Organization iri kuti ikudzira kuti zvikoro zvivhurwe, asi iri kutaurayo kuti zvikoro zvinge zvivhurwa kudaro iri kukurudzira kuti pange pane zvishandisiro zvese, zvikwanisiro zvese zvine chekuita neCOVID. Saka panguva imwe chete tinoti hurumende ikaisa zvikwanisiro zvese in place, zvokwadi zvikoro zvinofanira kunge zvichivhurwa. Saka hatingangoti nekuti World Health hatingazvivhurwe, asi zvikwanisiro zvisipo zvinovhurwa zvikoro.
Takanzwa Honorable Monica Mtsvangwa vachiti chirongwa chekuvhurwa kwezvikoro chichabatwa nenzira yakafanana nechirongwa chavakashandisa apo vadzidzi vakanyora bvunzo dzaJune. Nemaonero enyu, chirongwa chakashandiswa panguva yebvunzo dzaJune chakanangana nekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 muzvikoro chakashanda zvakanaka here?
Chirongwa chakashanda pakanyorwa bvunzo chichava chinonetsa kuti chishande panguva yekuvhurwa kwezvikoro, nekuti panguva yakanyorwa bvunzo dzemuna June vanonyora bvunzo dzemuna June vanga vari vashoma, zvokuti vazvoakanyepa kuti zvakakwanisa zvinge zvichitika kuti panga pane social distance pane chii, asi nguva inoyi panenge pakatooma nekuti gurumwandira rese ndoparinouya pazvikoro zvedu zvagara nemahigh enrollment figures tichitarisa nezvikwanisiro zvinenge zviripo maresources. Saka kuti vange vachibuda vachiti nyaya yesocial distance nenyaya yemapp zvange zvikwanisika, ichitaitaura nyaya yekuti muna June is less than 25% of the whole population yevana vanenge vari muzvikoro. But now takuti vana vese vanenge vadzoka muzvikoro totichakwanisa kumendena tine malimited resources, inyaya ichange ichinetsa zvikuru.
Vachere, sezvo hurumende yaburitsa shoko rekuti vari kuda kuvhura zvikoro, pane zvamuri kuita sevarayiridzi kubatsira vadzidzi mukugadzirira bvudzo dzavo here?
Kuvhurwa kwezvikoro hakusi kunge kuchivhurwa mairana nekuti vana vanyore bvunzo chete, asi kuti kuvhurwa kwezvikoro kunofanira wako kuwapo kuti vana vadzidze. Tine vana vari kuchangwa vachinyora bvunzo, mwana awanda kuti waone mukana wenguva yakarasikirwa panguva yekunge zvikoro zvakavhurwa. Saka tikabva tati zvikoro zvivhurwe muna November kuti vana vange vachinyora bvunzo muna November, tine chikanganisa nekuti vana vanofanira kunge vachiwana nguva yekukabvira nguva yavakanga vakavhara zvikoro. Saka hurumende inofanira kunge ichipa ongorora ipapo.
Vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 25 Ncwabakazi 2020 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo, ngumbono omuhle kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela ngeCovid.
Lanxa eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lesalwisana leCovid-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO.
Nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sitshona umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahambahamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ithi amazwe awezwekazi le-Africa alakho ukuthi avule izikolo lanxa amazwe omhlaba esalwisana le-COVID-19 kodwa abe-WHO bakuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane andubana izikolo zivulwe. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa ubike ukubana izikolo zizavulwa ngolwezi ukuze abafundi ababhala imihloliso lonyaka benelise ukwenza njalo. Lokhu kuthiye abafundi lababalisi bekhathazekile besithi izikolo elizweni azilungiselelanga ukuvikela i-COVID-19 phansi kweziqondiso ze-WHO njalo abafundi abalasikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso kalwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMichael ube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolishini eZimbabwe National Students Union iZinasu.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi benelise ukuthi bekwanise ukubhala imihloliso yabo. Kodwa into enzima ukuthi abafundi becabangise ngakho ukuthi khona abazange bafunda baqede benelisa ukuqeda ama-syllabus abo. Njalo njengohulumende kumele uhulumende ephumele egcekeni ukuthi bazayenza njani, bazakwanisa ukubhalisa njani imihloliso le njengoba abafundi bazange baqede ama-syllabus. Njalo sizananzelethi umkhuhlane we-COVID thina njengelizwe asikenelisi ukuthi sikwanise ukuvikela. Kuyinto uhulumende amele ekwanise ukuthi enze ama-consultation labafundi lawo wonke ama-stakeholders elizwe ukuthi isikolo zingenelisa yini ukuthi imihloliso ibhalwe. But ngombono wami ngibona ngani kuyinto engafanelanga ukuthi abafundi bebhale imihloliso ngoba ama-syllabus abo njengoba ngishilo abazange baqeda.
Shoko, uhulumende uke wavula izikolo ukuze abafundi bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ngoJulayi. Ubona ngani uhulumende uphathe uhlelo lokuvula izikolo kahle na ngoJulayi? Njalo angaqhubekela phambili evula izikolo ngoNovemba, kumele ayenzeni ukuze umkhuhlane weCovid-19 ungamemetheki ezikolo?
ukuvula kwazesikolo kuqiniso kwenzakala into eziningi ezingalunganga. Sibona ukuthi eChino University of Technology sigcine sisiba labafundi bagcine sebetesta positive for i-COVID-19. Nxa sibona konke lokhu kusenzakala, uhulumende yena nxa efuna ukuthi izikole zivule kumele ekwanise ukuthi yonke into efunakalayo ekuvikeleni u-COVID-19 izenelisa ukuthi ibe khona nxa ukuthi izikolo zizaqhubeka ngokuvulwa. We are sitting on a time bomb. If we allow izikolo ukuthi zivulwe kungela yonke imfanela efunakalayo ukuvikela i-COVID-19.
Yini umbono wakho mayelana ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye-World Health Organization emayelana ngokukhuthaza amazwe wonke akuzwekazi le-Afrika ukuthi bavule isikolo kulesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngaleli gciwane?
I-World Health Organization ikhuluma ngokuthi abafundi bebuyele esikolo. Ngumbono omuhle, kodwa sizananzelela ukuthi abafundi bengabuyela esikolo kungela ama-minimum requirements ukuthi sikwazi ukuvikela umkhuhlane, kuzalimaza abafundi. Abafundi bonke bangakwanisa ukuphela nge-COVID, singaphela njenge-Afrika jikelele, ngoba sabe sinanzelela ukuthi amazwe amaningi e-Afrika they are not yet ready or they've been found wanting with their health system, ngoba kwanisa ukuthi siyenze njani sifikele umkhuhlane low. Our health system is in 6 and 7. So umbono omele esingathi ngesikhiwa kumele uscrutinize ukuze sikwanise ukuthi we reach a consensus towards ukuthi isikolo zingavulwa yini. Singakwanisa ukuthi sikhangele ukuthi ama reasons abasinika wona, singakwanisa ukuthi are they enough or are they sufficient enough to what to allow us ukuthi sivule isikolo, ngoba singakwazi ukuvula isikolo i-Africa yonke isiphela. Njalo umbono lowo umbono engingathi wona ngelinye inqeba uright, ngelinye inqeba awukho right.
Lo bekungumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ubexoxa lo Michael webe we-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,070, labulala abedlula ikhulu lengxenye 155. Kwasindaba zinkulungwane phose ezinhlanu 4950. Abe-African Union bona babika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamathathu 27,984. Abekolitshini le-Johns Hopkins University lakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phose lane 23.7 million abafunyane bele COVID-19, yabulala abantu phose isigidi 814,000. Uhulumende uthi lanxa esenza konke okusemandleni akhe ukuba atholakale amabhasi athwala uzulu awezupho, ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba mahlayana okwenza ikhule ingozi yokuthelelana i-COVID-19 emadolobheni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko embikweni wakhe wangeviki awethulela intatheli zindaba phezu kwesimo elizweni lokwenziwa ngabequla elibona ngenhlelo zokuvikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 elizweni ele-ADHOC Interministerial Task Force on COVID-19. Ngakho-ke uNkosikazi Mchangwa ukhuthaza abantu ukuthi bahambe lapho kulesidingo, hatshi mahlayana, ikakhulu ngezikhathi zokuya lokuphenduka emsebenzini. Kodwa uzulu labalwela ilungelo loluntu bathi kuyabamangalisa okukhulunywa nguhulumende elizweni elilesilinganiso esikhulu sabaphila ngokuthengisa, njalo okuningi okudingakalayo okubalisa amabhanga kutholakala edolobheni. Umnumzana Victor Dube uthi kunzima ukwehlukanisa abantu abahamba ngoba kulesizathu lababikwa nguhulumende ukuthi bahamba mahlayana.
Angikuzwisisi njalo kimi, ngathi kuyanihlupha
kuti kanti sibuswa ngabantu yini benisibuswa yini nxa esithi umuntu utravela unnecessary uyabe sichona ngoba engubonayo umuntu uvela endlini i-transport iyahlupha njalo iyadula shuwa ngatshona eborder ngedolobha lonke kathesika kule ndlala akula mali imuli eziningi zaziphila ngakhona okokuthengisa izinto zabo estridini langaphi langaphi akula lutho bazawudlana abantu bonapho nxa umuntu ephuma endlini esiya endaweni aya kuyo ulesizathu sokuya khona ngale
uhulumende akukhulumayo lokhu uDubethi akusebenzi elizweni elinjengeZimbabwe lapho abantu vele bengahambi nje ngoba bekholisa ukuhamba
kathesi sikhangela indaba zempila kahle akula sibhedlela akulani abanye bahambela ukugula ngokwakho ukuthi eyabona phela oseyazi ukuthi bemncede nxa umuntu esesithi batravela unnecessary kukhanya engumuntu ophila komunye umhlaba esingawaziyo thina ukutshengisela ukuthi sibuswa ngabantu abangananzi impilo yomuntu abangafuni ukuyizwisisa ukuthi itshona nxa bayakhangela ukuthi kanti abantu bahambelani bebezakhuluma into engcono yikho ke angiboni kungabantu abangathi bayasinceda nxa ekhuluma inkulumo enjalo
kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elwela ilungelo loluntu njalo umnumzana Masimba Manyanya othi uhulumende makalungise isimo somnotho
why because we have a form of political leadership that lacks a sense of priority and that lacks a sense of reason on matters important matters of national policy development
ngani ngoba silobukhokheli obungaziyo ukuthi bulandele kuphi oqhakathekileyo njalo kuyibukhokheli obungacabangiyo kundaba eziqhakathekileyo okumele kube yizo ezithuthukisa ilizwe
emikweni kahulumende owethulwe nguNkosikazi Mtshangwa uthi wenza linkuthazo ngoba efuna ukulondoloza impilo yabantu njalo ebazi ubunzima ilizwe elibhekane labo kakhulukazi ngalesi sikhathi seziqondiso ze-lockdown ezikhuthaza ukuhlala emakhaya ugqoka ama-mask isikhathi sonke umuntu esemphakathini lokunye uqhubekethi iziqondiso ezihlelwe eZimbabwe zenziwe kulandelwa ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Ibandla elibusayo eMelika elama Republicans lizaqhubeka ngomhlangano walo omkhulu owe National Convention namhla kusuku lwesibili ngemva kokukhetha uMongameli Donald Trump ukuthi alimele ngokusemthethweni kukhetho olwenziwa ngolwezi. UTrump uzanqikelana lomnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats. Abakhulume izolo bagoqela indodana yakhe uDonald Trump Jr. loSenator Tim Scott, onguye yedwa uSenator Onsundu kubandla lama-Republicans. USkott ukhuthaze abensundu ukubana bavotele uTrump ngoba esithi ungumuntu ozihluphayo ngempilo zabo. Abanye baxwayise uZulu ukubana bengavotela uBiden, ilizwe lizaguquka, konakale umnotho njalo lamasiko eMelika achabalale. Abaza khuluma lamhlanje ntambama bagoqela umkamongameli uNkosikazi Melania Trump lobona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo uhlaziya udaba lolu uNtongameli Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oqala ngokuchasisa akuzwileyo kulomhlangano izolo
Esikubona izolo yilokho esijwayele ukubona emazweni amanye angasimelika ukwesabisa ngendlela enkulu kakhulu ukuthi yebantu lingavoteli liyana liyana yinunu lwani uyesabe kuzaqedile izuza jontsha imali uzakweba imali yabantu uzabulala abantu uzadiliza izibhedlela lezikolo nemigwaqo bekungathi ukhuluma ngomuntu bekungathi kukhulunywa ngomuntu ozavela kwenye indawo ongaso weMelika kodwa ke njengoba iMelika vele ama-Republican ayathi ala lama-Democrats ukubusa akungeke ukuthi kungangena omunye ilizwe bese lidika ngaleyandlela akade bekhuluma ngayo okuvelile kakhulu okungumbiko yikwesabisa yikuthi hayi lingalokothi nje lifake umdemocrat kodwa bebengelayo into abangakhuluma ngayo abayenzileyo bebesandisa kakhulu ekwesabiseni labo bangabe befisa ukuthi bavotele uJoe Biden
kukhona yini ncube okuzileyo izolo kukhulunywa emhlanganweni lo okulakho ukuhuga amademokrasi lalaba abangakabi kwazi ukuthi bazavotela bani ukuze bavotele umongameli Trump?
Akukho mbiko omutsha ovelileyo ongenza umuntu ongakacabanga ukuthi angavotela bani okuthiwa i-undecided voter kumbe umuntu ongumdemokrati ukuthi asuke ebandleni lakhe mhla ka-3 November ayevotela uTrump. Hayi, bathethe uhlangothi lwama-Republican esingathi ngakwesokunene kakhulu ngakwesokudla i-right wing i-message yangkhona eyenza abantu abasesiswini abasesenta bangakwazi ukuhamba besiya khonale. Ibiliyani message yokwesabisa kakhulu abantu, kanti ke vele bekukhulunywa lalabo kuthiwa ngama-evangelical abantu besikristwini kakhulu abesaba lokho abacabanga ukuthi kuzavela usathane kungangena omunye umuntu ongasuTrump. Kanti ke njalo bekuvela ukuthi uTrump uyibambe ngezandla zonke i-Republican Party, ayina inye imessage ngaphandle kokuthi buyiselane uTrump aqhubeke lapha akhona namhlanje.
Umnumzana Ifilela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa lapho lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mtsakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila me uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Okhangelelwe ukuba yinhloko kahulumende weTunisia wethule uhulumende omutsha owesibili kunyanga eziyisithupha, kodwa kufanele abezomthetho beqale bevume indlela akhethwe ngayo ukuze amukelwe umuntu wonke. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo ufike eSudan ngolwesibili evela e-Israel njalo uthe lokho ngokwakuqala ukuba kube le ndiza mtshina exhuma amazwe omabili ngesikhathi eleMelika likhuthaza ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwele Sudan nele Israel.
Abenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi imuli elabantu abahlanu isidinga inkulungwane phose ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe 49,000 kumbe amakhulu phose ayisithupha amadola eMelika US$567 ukuze yenelise ukuphila kuhle okwenyanga. Le imali ephindwe kathathu nxa iqathaniswa laleyo ebikwa nguhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali ebisidingwa yimuli elabantu abahlanu ngenyanga ephelileyo ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga ibisikhuphukile isuka ku 11,000 Zimbabwean dollars yaya ku 15,000 Zimbabwean dollars. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yakhe luveza ukuthi imuli efanayo kulinyanga isidinga imali engange 49,000 Zimbabwean dollars kumbe i-$567.
Sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu okwamanje kunyanga ka-August ibe ifuna ke singathi i-49,000 RTGS kumbe ingaba imali efika 500 and 67 US dollars. Ukuze ke imuli yenelise ke ukuphathiseka okufunakalayo. Imali ekhulunywa yiZimstart imali ke elutshwana sibili okumangalisayo.
Umoyo uthi okudanisayo yikuthi abantu abaningi sebalahlekelwa imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokonakala komnotho kuthi lalabo abasebenzayo kabayiholi imali.
Izisebenzi ziphakathi kodubo olumangalisayo, ziphakathi kwenkinga emangalisayo. Okuba buhlungu yikuthi izisebenzi kasikwanisi ukukhonona. Sesibone laba abazama ukukhonona ngokutshenisela, bebizelwa amapolisa, bechaywa ngamapolisa kumakampanis athize. Sesibone laba abazama ukutshenisela bebotshwa, kuthiwa benza ezombanga azwe bona nje abantu bekhonona ngendaba ke zomnotho njalo bekhonona ngendaba zokuswela.
Nansi imizekeliso yentengo yezinye sezinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu. I-10 kg yempupu ibiza 5 US dollars, uthi i-50 kg yona ibiza 25 US dollars kusiya phezulu. Kepha intengo lezi zivikwa ziphezulu emalokitshini, emadolobheni amancane kanye lasemaphandleni. Yonke le imali engeneliswa ngababalisi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kuyadabula inhliziyo, uthisha kathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Othisha babanika less than 4,000 pond, which is less than 40 US as isalary e-includa sama allowances. Kuzwisa ubuhlungu lokhu kusitshengisela thina njengabotisha ukuthi uhulumende yalathando lama-workers akhe angotisha.
Amazwi kaNkosikazi Hlabangana agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, yena othi ngenxa yokuma komnotho akusela nzuzo abayitholayo.
Singaqathanisa ngesikhathi sokahulumende wobumbano abantu bebethola imali phinde kabili kulale bayithola namhlanje. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi impilo yayingconywana, le isehle kakhulu. Kutsho ukuthi ke impilo zabantu sebephila nje ngokuthi bathenga ukudla badle maybe kanye ngelanga. Yikho sithi njengenhlanganiso hayi siyavumelana le-ZCTU ubumbano lezisebenzi khona phelizweni. Ngokunjalo ke lathi lapha njengabantu abazisebenzayo nanzela ukuthi abantu kabasenze imali eningi ebasangaphi, ngoba umuntu othengayo lakala mali yokuthenga, kutsho ukuthi impilo zabantu zimile nje, basebenzela ukuthi badle kanye njengalokho esokufuya okukhonkothayo.
Lanxa iningi likhala ngokoma kwempilo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende baqina ngokuthi amanyathelo asebewathethe aselethe ububelo kwezenotho, ngoba intengo yezinto kayisakhuphuki mahlayana. Yena uNcube lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi sehlulekile ukukhuluma labo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kukhala umsebenzi okwenziwa ngabongi sokuphose kufike inyanga ezintathu njalo uhulumende lokhe engakaphenduli izikhalazo zabo. Lokhu sekwenze isimo ezibhedlela zikahulumende sibe sibi ngamandla, ngoba abongi bebalutshwana. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sekuzinsuku ezingamashumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69 lokhu abongi baqala ukukhalala umsebenzi. Lokhu sekubangele ukuba umumo ezibhedlela ube mubi ngamandla, ngoba sebebalutshwane abongi abasezibhedlela. Umnumzana Thamsanqa Donga oyisakhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngesiphatho ahlangane laso esibhedlela sempilo.
Lokhu esifikile lapha sibona amanesi ngamabili nje bhotabhote wadini.
manje kusuke kube nzima amanesi la ngoba izigulane ziningi ezayifuna ukuthi zikhangele. Manje lapha sithe sakhangela even noma lasebhukwini likababa lakade sibuya sombona akubhalanga lutho, akulama notes athethweyo, i-temperature labo BP abathathwanga. So kusuke kube nzima kakhulu ukuthi even noma lo dokotela maye yabuya uzabuya ekhangela liphi ibhuku ngoba yona information eqhakathekile ufuze bese emabhukwini ayikho. Akula manesi, akulani. And amanesi amabili akhona amuva ahamba kuma-ward agcina esekhulelwa ngumsebenzi, agcina seyenza khonokho akugwanisayo kuphela.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela ku-coronavirus bengakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, umnumzana Anthony Majongosi, uthi inani labantu abafayo liyaqansa ezibhedlela.
Namhla singene i-day 69 le-strike yethu leyana. Khathesi ezibhedlela siyabona ukuthi abantu bayafa kakhulu lenda yokuthi akula manisi amalutshwane, lenda yokuthi abalutshwane bangikhona bayekhona. Abanye babo kathesi bayahamba i-quarantine kusele kule kungela umuntu uyakwenza ukuthi akhangele abagulayo. So kathesi siyakhule phambili le-strike yethu, simelele government ukuthi isibhadale imali eyakhwanayo. Sifuni futhi ukuthi ezibhedlela kube le-proper PPE.
Umnumzana Zibusiso Gumede ongumhlali wakoBulawayo uthi umumo osesibhedlela kwenziwa yokuba uhulumende kaqakathekisa impilakahle yabantu.
Indaba le masikhangelisisa kahle kahle ngibona ngathi indaba yama-priorities nje amisplaced, ngoba i-government ilakho ukuthi iholise abanye abantu njengamahoveti labanye ngeke ngibaqambe imali ezinkulu ezedlula laba abasevayo abonensi abayibo abaphethe impilo zabantu njalo behluleka ukuthi be-provide i-personal protective equipment. Okunye sondaba yokuthi imali kayikho, indaba yama-priorities ukuthi bawuqakathekisa yini ukuthi abantu bethole usizo ezibhedlela, bengakuqakathekisa konke kuzaba right.
Unkosikazi Alice Ncube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo ukhonona usizo abaluthola ezibhedlela.
Okusezibhedlela kunzima, siyahamba kodwa usizo esilutholayo alwenelanga ngoba omongikazi balutshwana esibhedlela. Ende kunzima ngoba uhamba esibhedlela ngoba uphathekile emzimbeni kodwa ufike laphana ungathola usizo, ukungaphatheki uphinde kube ngaphezulu ngoba subona ukuthi lapho khangele usizwa khona usizo lweneleyo awulutholi. Kunzima shwa, sidinga ukuncediswa ngamanensi angekho ezibhedlela noma bekusize but abasenelisi, sibaningi siphathekile.
Laloba uZulu ekhala ngesimo sezibhedlela, umqondisi wesibhedlela sempilo osikhwica mfundo solwayo Ngwenya wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa utshele intatheli izindaba yeStudio 7 ukuba bayazama ukusiza uZulu ngabonabo abongi abakhona esibhedlela. Unkosikazi Jasmine Tofa olilunga lekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle uchaze ukuba bebengakaze bekhangelisise udaba lwabongi. Lokhu kungesizathu sokuba abongi bebengakethuli izikhalazo zabo phambi kwekomiti njalo okwakhathesi idale lephalamende livalile. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongomunye wabasekeli bakamongameli utshele izakhamizi zeGuruve ngeviki ephelileyo ukuthi abezempilakahle abakhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini ukuzosiza umphefumulo ngesikhathi uhulumende esakhangela izikhalazo zabo. UChiwenga wengeze ethi uhulumende uyazazi izikhalazo ezikhangelane lezisebenzi zezempilakahle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singeke sihlukanisele wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lanxa leZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisalwisana le-COVID-19 lazise ukubana izikolo zivulwa ngolwezi phansi kweziqondiso ze-WHO. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokwanda kwabantu abahamba-hamba mahlayana ngalesi sikhathi se-lockdown. UZulu yena esithi ubanjwa ngamandla ukwenza njalo. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika owe-Republican National Convention uqale izolo ntambama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.